Mugwaro rayo rinoona nezvekodzero dzevashandi regore rino reGlobal Rights Index 2022, ITUC inoti Afroshin yakatyora kodzero dzakawanda dzevashandi dzinosanganisira kurova nekutadza kuvabhadhara. Kambani iyi ine vashandi vanodarika churu inoita zvekuchera koromo kana kuti chrome nekuigaya kuchegutu. Mutevedzeri wemunyori mukuru musangano reZimbabwe Metal Energy and Allied Workers Union vaStephen Hiwayo vati zvaitwa neITUC zvinoenderana nezviriki tika pakambani iyi.
Ndikangoti working conditions yayo chaiwa ari highly inhumane. Mukaona vashandi vamwe vakafira ipapo pakambani ipapo unclear circumstances vakati wande. Mukaona prototype chaiwa havana vashandi vari yakati chike. Ende kamusezi vaidorambidza union kupinda muplant mavo. Chero vashandi vamwe vanga vasina union vairamba kuita maduction ema union dues.
Kambani iyi iri kupomerwa mhosva yekusatevedzera mitemo yevashandi nekusavadzosa kumabasa kana vapiwa mitengo nematare kuti vadzoswe. Vashandi vanonzi vanorambidzwawo kuumba masangano anovamirira uye dzimwe nguva vachirohwa nevakuru vekambani iyi vanova zvizvarwa zvekuchina. Vahiwayo vati zvaitwa neITUC zvakakosha chose, vachiti vanovimba kuti zvichaita kuti kambani iyi ione vashandi vayo sevanhu uyewo kuti itevedze mitemo yevashandi yemuno. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kunyange hazvo ITUC yadoma Afroshin saiyo inotyora kodzero dzevashandi zvakanyanya, ivo sesangano vanoona sekuti vashandi kubva kumakambani ese ezvizvarwa zvekuchina munyika vane zvichemo zvakafanana.
Saka hatingati Afrochina iyo zvino ndiyo yaita number 1 kana kuti number 2 kana kuti yokupedzisira. Mabatirwo ari kuita vashandi nemainvestors anova panyika iyoyo ikoko kuAsia akafanana, tingati mawork deficits akafanana, ndizvo zvatinazvo. Saka hatigoni kuti ndiyo yakashata kufura dzimwe kana kuti iyo ndiyo yakanaka kufura dzimwe. Taona dzese zvazvo zvine mareports akafanana.
Muzinda weChina unogara uchikandirana makobvu nematete neZCTU uchiramba kuti makambani ezvizvarwa zvavo anotyora mitemo yevashandi muZimbabwe. Mutauriri weAfroshin vaPardon kufa kune Sum vaudza Studio 7 kuti manyepo kuti havabhadhari vashandi, vachiti vanotobhadhara mari iri pamusoro peyakatarwa neNational Employment Council.
We have never received any cases of beatings as alluded to in the report. This is news to us. Afroshin is a law-abiding international organization that is run on international standards, as can be seen by the numerous awards from various government organizations and other inspectorate organizations such as NASA.
Hatisati tambowana nyaya dzekurohwa kwavashandi sezviri kutaurwa negwaro ramuri kutaura. Tiri kutozvinzwa kwekutanga Afrochin ikambani inotevedza mitemo yemuno neopasi rese. Ndosaka tiri kuwana mibayiro yakawanda kubva kumapazi ehurumende nemamwe masangano akaita seNASA.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rinoona nezveashandi muzvinafundo Paul Mavhima sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi vaMavhima vakamboudza Studio 7 kuti hurumende inotarisira kuti makambani ose anoya kuzoshanda muZimbabwe atevedze mutemo zvisinei kuti anobva kupi. Sangano rinomirira mabhizimisi emuChina ari muZimbabwe, Chamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe, rinoti vemasangano akazvimirira oga ndivo vari kuda kukonzera kusawirirana pakati peChina neZimbabwe nekureva nhema. Asi rinoti kunyange dzimwe nengo dzaro dziri kunzi dzinotyora mitemo, dzimwe nguva mitemo yacho ine maburi zvekuti vamwe vanopedzisira voashandisa. Kunze kwemakambani akaita sezvicherwa, makambani ezvizvarwa zvekuChina ari kuitawo mabasa akawanda munyika anosanganisira kuvaka paramende itsva kuMount Hamden, kuvandudza nhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport pamwe nemagwenya emagetsi nemarasha kuwange neremvura kuKariba. Nyika dzakashata zvakanyanya kuvashandi pasi rese dzinosanganisira Bangladesh, Belarus, Brazil, Colombia, Egypt, Myanmar, Philippines, Turkey, Eswatini neGuatemala. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.